Vagari vakawanda vari kuenda kumahofisi eZimbabwe Election Commission kana kuti ZEC ari pakati peguta vachida kunyoresa kuvhota, uko vanosvikotaurirwa kuti vaende kumahofisi avo ari kunze kweguta pedyo netraining center. Vagari ava vanoti kwakaiswa nzvimbo yekunyoresa kure neveruzhinji. Mumwe mugari wemuchinhoi vaMark Munyoro, avo vanoita basa rekutenga nekutengesa, vanoti havasi kufara nenzvimbo yekunyoresa iyo vanoti iri kure nevanhu uye zvinotora nguva yakawanda kufamba kuenda kunonyoresa. VaMunyoro vanoti sevatengesa havafanirwi kunge vasiri pavanotengesera kwenguva yakareba.
Tikutoona kunge vari kutotiomesera kuti tisarejise kuvhota, nokuti dai vanga vachida kuti vhote vaitotiisira patiri padhuze nepatitori. Vora kuda kuona kuti inini savhenda kuti ndiende kutraining center kwavo chida dhora, ndinenge ratopesana nedhora. So there is no need yekuti ndiende kutraining center, ndongosiyana nazvo sokurejista zvacho. Ngazvive muvanhu like zvavaita kudhara, zvaiva muzvikoro macentral, muzvikoro mudhuze nemune vanhu, vanhu vorejista.
Izvi zvinotsigirwa naamai Adeline Huchu, avo vanoti ZEC inofanirwa kushandisa mahofisi ari pamudzviti mukati meguta.
Vondova makarejistira pa vakashifta nekurere nhasi handizivi. Handichinoi Makonde Mangura vanoisa iko ndo district remakonde. Ndo zvinonetsa. I don't think twice. Nokuti vamwe kuti vasiye pasina apa zvakaoma. Saka they should have maintained the district chiita panika padhiya vainge chiitwa kutanga.
Mumwe mugari vaFarai Chikore vanoti mahofisi ari kunyoreswa kuvhota ari kure uye vanhu vakawanda havaazive.
Ya, ndiri kuti ofisi yeZEC iri kunze padistrict level yakagara yanga isipo. ZEC yatinoziva isusu ndiyo iri paprovinci, iri old court. Ndopanozivikanwa muchinhu yekuti ndopane ZEC ndovaitaura zvavo ndiyo kuti Marshall and West. Ukaenda kuti kudistrict kwoko ukatotarisa even furniture irimo muyemi toratidza kuti zvivi zvatongouya panguva iyoyo. Karitoringori kamakeshift kongori zvipfuure. Kudai yanga gara iripo aimbotsanzira ikoko ndivanani. Taisaiona nguva yese.
Asi mumwe mugari vatatenda Chitate, avo vakanyoresa kuvhota vanoti vanhu vanofanirwa kuziva mahofisi ose eZEC uye kuti anoshandei sezvo zvakakosha.
Ndiri kuti kwai kuitirwa ndiko kwainofanirwa kunge iri. I don't see any problem kuti vanhu vaende kunorejistera kumadistrict offices avo. A serious citizen womuZimbabwe anofanirwa kuziva kune maofisi ake hurumende kwaanoshandira vari. Savanhu kana vakuti yabuda iyo ofisi ZEC yagara iripo kwemakore ese iri ikoko, handione pane dambudziko.
Vachitate vanoti basa reZEC pamwe nevemapato ezvematongerwo enyika kuzivisa vanhu nenhembo dzavo nezvenzvimbo dzekunyoresa kuvhota kuti munhu wose anoda kunyoresa azive kwekuenda kunonyoresa.
Mapoliticheni emuchinhoi vemapati ese anofanira kuejiketa vanhu vavo kuti vazive kune maofisis avo avanofanira kurejistera vari.
Kunyange mukuru weZEC muchinhoi vaGarnet Machava varamba kutaura nevatori venhau vachiti havabvumirwe nemutemo webasa ravo. Mumwe mushanda asina kuda kudomwa nezita rake anoti mahofisi ari pakati peguta ndeedunhu rose kana kuti province, ayo ari kunze kweguta ndeedunhu duku.
Siofi chimwe chete, ofisi dziri padhuze venyu. Iyewo kwei district vanhu vakawanda havakuzivi town, inenge iri mutown. Saka vanhu vakanzwa kuti paZEC pana patozongomira kunzwa zvavanenge vataura ikoko, takava kuzvizakati seprovincial level yoenzira yakadaro. Inyaya yakatubva from yedu.
Kunyoresa kuvhota kwakatanga svondo rapera nechishanu nevanhu vashoma vakange vari nhengo dzinozivikanwa dzezvemapato ezvematongerwo enyika. Pari zvino vanhu vashoma vari kuenda pazuva kunonyoresa kuti vazovhota gore rinouya. Kunyoresa kuvhota kunopera gore rinouya musi wa15 Ndira, uye sarudzo dzinotarisirwa kuitwa pakati nemazuva ekubva musi wa24 Chikunguru kusvika musi wa22 Nyamavhuvhu gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.